kunyange hazvo commission inoona nezvesarudzo pamwe negurukota rinoona nezvemutemo neparamende vaziyambi ziyambi vachiti hazvisi pamutemo kuti masabhuku kana bato ripi zvaro rinyore pasi maserial numbers emagwaro anoratidza kuti munhu akanyoresa kuvhota kana kuti registration slips masabhuku nemasachigaro ezanu pf muzaka central anonzi ari kuramba akaomesa musoro uye anonzi ave kuti wese anoda kutambira chikafu mbeu kana fotireza pazvirongwa zvehurumende anofanira kuya neregistration slip yake vanoramba kupa masabhuku kana masachigaro ezanu pf magwaro aya vanonzi vave kunyimwa chikafu kana zvekurimisa vanoona nezvekufambiswa kwemusangano mubato guru rinopikisa remdc inotungamirwa navamorgan tsvangirai muzaka central vafarai gwenure vaudza studio 7 kuti nemusi wechitatu chapfuura chaiwo vanhu vakaramba kupa masabhuku maregistration slips avo zvikuru sei nhengo dzebato ravo vakanyimwa mupunga waipiwa vanhu munzvimbo iyi
outputa ari kupuhwa on condition yokunge waprojisa chislipi chacho unopuhwa yavo chislipi ichocho vanhu havazohwisisi kuti vavhota here vamwe vanotofunga kuti vavhota vapedza kundopesa chislipi ichocho panenge pachiorwa raiti for example today rari chitoorwa pawat 18 apa
vakaudzwa nevaigova mupunga uyu kuti mumiriri wenzvimbo iyi munational assembly vaparadzai chakona ndivo vakapa chiga chekuti wese anenge asina kuburitsa registration slip haafaniri kutambira mupunga kana chii zvacho chinopiwa nehurumende
ndevezanupf vanorekodha pamwe vanosevenzesa masabhuku ari pro ivo ndo anenge achirekodha maserial number nezita nefoni number zvemunhu oga oga unenge achida kuwana chaanopiwa ipapo unondoprojesa slip zita rake
asi vachakona vaudza studio 7 kuti zvese izvi zviri kutaurwa manyepo uye vati vemapata anopikisa vanotya kukundwa musarudzo ndosaka vari kutaura manyepo vachakona vanoti vatori venhau vakasununguka kupinda muzvirongwa zvavo kuti vazvinzwire vega vanotiwo mukupera kwesvondo rino vachange vachipa vanhu mupunga nekuita zvimwe zvirongwa muward 15 muconstituents mavo kanzura muward 19 iyo iri muzaka central vapita imba yarwo vaudza studio 7 kuti kunyange hazvo vanhu vange vari kunyoresa kuvhota zvakanaka zvave kuitwa nezanu pf pave kutyityidzira vanhu
ndorazvo kuti intimidation yatotanga hapana zvimwe vanhu vanotya senzvimbo inei yakamboita violence nguva yakareba ino nzvimbo yezaka saka vanhu vangonzwa kuti zvinhu zvavakunyogwa-nyogwa vanhu vanotanga kutya manje voti kudai zvavakuzikanwa pochavhotera nezvimwe zvakadaro nokuziva vanhu vemumareserva vanokasira kuvhunduka kana pachinge paita nokuti vakaona zvakawanda
vati sarudzo dzinokwanisa kufamba zvakanaka chete kana zvekutyityidzirana izvi zvikaregwa
ini ndiri kuti zvino vanhu vaita zviri fair vasiyana nenyaya dzokuvhundukirana kana anokambeni akambeni murunyararo kana anokambeni akambeni asingashandisi mainput kana kushandisa magovernment department kana vashandi vehurumende kuti vashandise panyaya dzokukambena sezvozvo
mumashoko avakaburitsa mukupera kwesvondo sachigaro mutsva wezimbabwe electoral commission justice priscilla chigumba vakayambira mapato ezvematongerwo enyika kuti atevedze mutemo nekurega nyaya dzemhirizhonga pamwe nekutyityidzirana vakatiwo nyaya idzi dzinofanira kumhanharwawo kune mamwe mapazi anoona nezvesarudzo akaita semapurisa nezimbabwe human rights commission kuti dziongororwe ndakamirira studio 7 kujerera kumasvingo ndini godwin manguya